manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nasangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera mbudzi 6 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19 ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu kuzvini pakuti ivhundiri chakarerukira inhaka yatakanzirwa nemadzitateguru edu. Asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko ririko paadministration kuurongwa kwezvipaini.
Hurumende inozivisa nezveurongwa hwekuda kukanzura marezinesi akapiwa kukambani yekuchina yeijin kuti ichere matombo kuuzumba kumashonaland east. Vaimbova murongi wemisangano muboka revechidiki rezanupf vagodfrey senengamu vanoparura bato ravo rezvematongerwo enyika refront for economic emancipation in zimbabwe kana kuti fees vachiti bato ravo richatorera vakuru vakuru muzanupf pamwe nemuhurumende mapurazi rogovera kune veruzhinji. Mitambo yenhabvu yekasolaga premier soccer league inotanga nhasi munyika zvichitevera kumbomiswa nekuda kwedenda recovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvezvicherwa reMines and Mining Development rinonzi rakanzura marezinesi ekuchera matombo muward 14 kuuzumba akanga apiwa kukambani yekuchina yeJin Mining Company Private Limited. Izvi zviri mutsamba inonzi yakanyorerwa kambani yeJin ichibva kumahofisi ebazi rinoona nezvezvicherwa ari kumarondera mudunhu ramashonaland east. Tsamba iyi inoti hurumende yatora danho iri mushure mekutambira zvenyunyuto kubva kuvagari vekwakaseke Ishenya Jina vekuuzumba pamwe nakanzura weward 14 vapfadyiwo Marowa avakanyunyuta zvakasimba vachiramba kuti kambani iyi ichere matombo munzvimbo yavagere uye kurima. Bazi iri rinoti rakazoitawo ongororo yaro rakaona kuti migodhi yematombo miviri yaida kuvhurwa munzvimbo iyi yaipinda mumisha yevanhu pamwe neminda yavo pasina kuwirirana nevagari venzvimbo iyi. Tsamba iyi inoti kambani yeHygiene ine nguva yekusvika musi wa6 zvita kuti ipikise danho iri asi basa rose ramiswa kubva musi wanyorwa tsamba iyi unove nhasi mbudzi 6. Studio 7 haina kukwanisa kubata vebazi rezvezvicherwa kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kubata vekambani yeHygiene kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu vekuuzumba vachirambira nhaka yavo.
Idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu vekuuzumba kuti ivhunde redu takarerwira inhaka yatakasiyirwa nemadzitateguru edu. Asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko ririko paadministration urongwa wezvemining muZimbabwe nekuti zviri kutaurwa nemining ministry kuti nzvimbo yamuri kumaina haina kuvhurirwa kuti imainwe kana kuti iitwe exploration nekuti misha yevanhu iripo uye hamuna mvumo. Izvi ndo zvingadai zvakaitwa pekutanga kuti vasati vanyorerwa gwaro rekuti endai munotsvaga zvamuri kuda ikoko. Paifanira kutanga patariswa kuti nzvimbo yacho iri open here kuprospecting. Saka zvaakuita sekuti machina vari kuzvifungira vega kuti ndaakuenda kunotsvaga pakati maminerals. Ministry iri kuita sekuti yakatozovhunduka. Dai vanhu ava vasina kutoita zvejambanja handifunge kuti tsamba iyanga ichanyorwa kuti machina vasudumuke kubva kuzvimba.
Chinona kuti iwe kambani ye Beijing vapiwa kushika musiwa 6 zvita kana kuti 6 December kuti vange vachipikisa danho rebazi rezvicherwa iri. Tingaona here vachitora matanho iwayo ekupikisa?
Zvinogona kudaro asi handisine kuti kana vakakwana vanoda kuti vapikise danho ratorwa nehurumende uye vachida kurovedzera kuti vane kodzero yekutorera vanhu minda yavo nekupfuura kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Ndofunga kuti vachataura nehurumende kuti titsvagirei pamwe pekuti tiende kunochera zvavanga vachida kuchera kuzuva ikoko.
Kune vamwewo vamaguva nepfungwa yekuti hurumende yatora danho iri nekuti nyika yatarisana nesarudzo, bato riri kutonga rezanup f rinogona kunge ratya kurasikirwa nemavhoti arinombowana muuzumba. Munotiwo
hongu mapoliticians always vanofungawo pamusoro pemaelections anenge achiuya, asi apa ndinoona kuti ndipatsanure politics neadministration. Zvaitika apa iministry of mines uye havana kungonoita rali vobva vataura kuti machina vakubva muno. Vanyura zvinhu zviriko nerekodi, vakota mutemo Mines and Minerals Act yekuti chero ani naani zvake achakanganiswa kugara kwake nekuda kwevanhu vanouya vachida kuchera muvillage kana mumusha make anokwanisa kuenda kukoti akatobata gwaro reministry of mines ranyorerwa machina ari kuzumba.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Vaibhowa murongi wemisangano muboka revechidiki rebato reZANU PF kwaGodfrey Tsenengamu nhasi vaparura bato ravo rezvematongerwo enyika reFund for Economic Emancipation in Zimbabwe kana kuti FEZ, vachiti bato ravo richatorera vakuru vakuru muzano PF pamwe nemuhurumende mapurazi rogovera kune veruzhinji vasina minda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Upfumi kuwanhu, upfumi kuwanhu.
Vashaura pavaparura bato reFEZ muHarare nhasi vakafanobata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mubato iri vakamirira kuita Congress vaGodfrey Tsenengamu, vati bato ravo rinomirira nyaya dzegutsa ruzhinji kwete kuti vashoma vari mubato riri kutonga pamwe nemuhurumende vazvimbe matumbu nokudya refa renyika vega veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. VaTsenengamu vati bato ravo richatorera vakuru vakuru vane mapurazi akawanda vari muhurumende pamwe nemuzano PF rogovera mapurazi aya kune veruzhinji vasina kuwana minda pachirongwa chekugoverwa kwevhu richibva kuvarimi vechichena richiendeswa kuvanhu vatema.
Minda takakutora kubva mumaoko evashoma vanosanganisira mashefu naivo vamunangagwa ravo purazi tinofanira kutora. Vosarawo ne 100 hectares dzimwe 350 dzopihwawo vamwe. We are not apologetic. Hapana chinokosha kuti uri president. You are just like anyone else. You are a human being just like me. So everyone must be ready to share. But nyaya yacho hama dzangu maZimbabwenzi mozira kuti ihondo yatatanga.
VaTsenengamu vashora kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika vachiti zviri kukonzerwa nekutadza kutungamirira kwebato reZANU PF pamwe neuori hwatekeshera munyika, vachiti bato ravo richashanda zvakasimba kurwisana neuori. Semuenzaniso, VaTsenengamu vadoma muzvinabhizimusi vakuda tagwirei semunhu ari kuita uori hwakanyanya munyika, avo vavati ndivo muridzi wemigodhi nemabhizimusi mazhinji munyika. Vashorawo hurumende yeZANU PF nekupa zvizvarwa zvechina neBelarus mabhizimusi akawanda munyika, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvisina chazviri kuwana. Vachiti vekunze ava ndivo vari kungomora zvicherwa zvenyika, asi zvizvarwa zveZimbabwe pasina kana kobirira zviri kuwana mazviri.
Asi utengesi hweMDC ini handichahuoni nekuti utengesi hwandakuona ndo huri kutoitwa neZANU izvozvi iri kutengesa nyika kumachina.
VaTsenengamu vashora hurumende nekurambidza mapato anopikisa kuungana, asi ivo vachiita madiro aJorjina pakuita misangano nevatsigiri vavo, vati mitemo yenyika inofanira kushandiswa zvakaenzana kwete kuti patariswe kuti munhu anenge abuda mbamani. Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauri weZANU PF vaMike Bima kutizwe pavamiri nezvataurwa navaTsenengamu izvi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kubatika. Pakuparurwa kweFEZ nhasi panga paine vakokwa vabva kumapato anopikisa akasiyana-siyana, kunyange hazvo bato reMDC Alliance risina vasina kuzotumira mumiriri waro pachiitiko ichi. Vanga vakamirira MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora, vaBenevolence Taisekwa, vakurudzira kuti paite nhaurirano pakati pemapato anopikisa.
Ngatifambei tese sema opposition parties in Zimbabwe. Masikati ano ndakamirira bato rangu. We are inviting you to any alliance, any coalition that chaita munyika ino, so long itakubvisa the ruling party known as ANC.
Muchungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo kunyange mapato anopikisa awanda munyika, mapato aya anofanira kugara pasi oita mushandira pamwe wokubvisa ZANU PF masimba musaridzo dziri kuuya.
Muono wefizi, muono welidi. Asimaitiro atiri kuita zvindo anoita sei anosiyana. Saka saizvozvo ndinoda kuvimbisa kuti panokwana 2023 pachaita sungano yekubvisa ZANU PF. Ende musungano iyoyo tinenge takamira chose vechiduku vakuru tichiti yakwana nguva yeleadership itsva ichabvawo kune vechidiki vane pfungwa dzitsva dzinoda kubatanidza mhuri yeZimbabwe.
Zvichakadai, vatsenengamo vati havasi kuzopeta maoko vachisiya bato reZANU PF richivarambidza kuita misangano nekuvavharira migwagwa kana vachienda kumisangano, sezviri kuitwa mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vaenderera mberi vachiti havasi kuzorega ZANU PF ichibirira musarudzo. Zvichakadai, vatsenengamo vabata bata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kushayikwa kwemabasa munyika, kushungurudzwa kwevaimbo vavarwi vehondo yerusununguko, kuzamira zvakanaka kwehupfumi nezvimwe, vakumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruvaregerere pane zvavakatadzira ruzhinji zvinosanganisira kushungurudza kwavanoti vakaita vemapato anopikisa vasati vadzingwa muZANU PF. Vatsenengamo vativo vari kutarisira kuti bato ravo richaita kongresi yaro yekutanga mwedzi unouya, apo pavakatarisira kuti pasarudzwe utungamiri hwebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti hapana munhu akafa neCovid-19 uye vanhu makumi matatu nevana vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda ava gumi nemumwe vana vechikoro, vose vari vemudunhu reMateveland North. Sezvo pasina munhu akafa nezuro, uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 wakaramba huri pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevashanu, kana kuti 4,685. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera wakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine zana nemakumi matanhatu, kana kuti 133,146. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 3,355,567. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevanomwe, kana kuti 2,633,937. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kusvika panopera gore rino senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhaure Reuters rinoti kuputwa kwemasimba nemauto muSudan kwaisa Barumana Nzombe urongwa hwanga huchaona France ichirasa chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni mashanu emadhora chine nyika yemuAfrica iye. Izvi zvinonzi zvakataurwa nechishanu negurukota reFrance rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, imwe zvenzira yekumanikidza vakuru vemauto vakaputa masimba. Vakuru vakuru muHouston mudunhu reTexas muAmerica vanoti vanhu vangangosvika vasere vakaurayiwa, vamwe vakawanda vakakuwadzwa mutsaona yakaitika pausiku hwekutanga hwekuvhurwa kwemutambo wemimhanzi weAstroworld nechishanu manheru muguta reHouston mudunhu reTexas. Mukuru weboka rezvekudzimwa kwemoto muHouston vaSamuel Penya vatinhira nezveuwandu hwevanhu vakafa pamwe nekukuwara pamusangano vavaita nevatori venhau mamba kwedza panze pe NRG Park. Yashika nguwa yekupinda muchirongwa chatinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu patinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa hurukuro yedu yekupedzisira namuzvare Gladys Hlachkwayo vebato reMDC Alliance, tichizonzwa zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari kuSouth Africa ari kushora iye mabatirwo ari kuitwa varwi vehondo yerusununguko.
Maita henyu nekundidaidza muchirongwa dzisarangondinonzi Hlachkwayo Gladys, ndiri Secretary weInternational Relations kana kuti Secretary anoona munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubato removement for democratic change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa.
Ko panyaya yamataura yakabedzerwa nefadhaki yenaurano munoona zvichitambirwa here?
Isu sekutaura kwatakaita semovement for democratic change ndo inova position yedu. Kutaurwa nefadhaki zvekutaurwa neAfrican Union ndo zvatiri kutaurawo isu removement for democratic change. Tiri kuti isusu dambudziko remuZimbabwe ndiri kuti we have got a governance crisis. Utongi wedu hauna kumira zvakanaka, tinofanira kugadzirisa. Tinofanira kugadzirisa nyaya dzese dziri kunetsa kuti tikwanise kupedza maproblems atinawo nenyika dzekuchamhembe. Saka isusu tinotambira zvakanyanya position yesadhaki, tinotambira zvakanaka position yeAfrican Union kuti dialogue is the only way forward. Saka tinovimbawo kuti hama dzedu dzanopf nemamwe mastakeholders ari muno muZimbabwe achatambirawo pfungwa iri kupiwa kubva kune Southern African Development Community member neAfrican Union member.
Aiwa, tinokutendai muzvare Gladys Hlachkwayo vebato reMDC Alliance vanga vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenhaurirano dzavanoti dzinofanira kuitwa sekudedzerwa kwakaitwa nesadhaki. Regai timbonzwa kubva kuSouth Africa kune mumwe mudzimai vari kutaurawo vachinyunyuta pamusoro pemabatirwo ari kuitwa varwi vehondo yerusununguko.
Magadi, zita rangu ndinonzi Chesi Charuma, ndiri muJoburg, South Africa. Ndoda kungotaurawo maererano nekushungurudzwa, kutambudzwa kuri kuitwa vanhu vakasungunura Zimbabwe inei, mahovhete edu, ana mai vedu nana baba vedu vakatisunungura, vakatirwira kubva mumapambepfumi nyika ichizosungunuka kudzikirwa navo. Chokwadi zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF kana mudzimu yana mbuya nehanda nasekuru Chaminu kana sekuru Kagoyi vanokutendeukirai vanhu veZANU-PF. Muri kuvashungurudzirei vanavo? Chamuri kuvashungurudzira chii? Vatadzei? Imhosva here kutaura kuti aiwa chikafu chamuri kutipa hatisi kuguta, toda kuti chiwedzerwe? Saka zvichema zvichabvumidzwa kuenda kuna purezidendi nekuti muZimbabwe mune chinhu chinonzi mapurisa chinogona kusunga vanhu.
Sei muri kudaro amai Charuma?
Manesi akada kudemonstrata muri kusunga, maticha akada kudemonstrata muri kusunga, vanhu zvavo vanhu vemaopposition vakada kudemonstrata muri kusunga, mahovheti vakakurwirai vanhu veZANU-PF. 2008 manga madyiwa rimi nazangirai dai pasina mahovheti akarova vanhu akaita kuti vanhu vavhoterwe vavhoterei ZANU-PF, vakazovhota nekutya vanhu kutya. Zvakabva kumahovheti kuti murambe muri pachigaro. 2018 ZANU-PF yakadyiwa naChamisa. Mahovheti akamira zvakareva akarudza vanhu vakadinidini vanga vakamira nemusangano weZANU-PF. Ko nhasi chashata chii? Vanhu vakurwara. Mukati vadzokera futi here kubata futi vachirwisana nehurumende yeZANU-PF? Inga muhurumende macho imomo munotoriwa nemahovheti ana mai opa muchinguri mahovheti. Hamunzwosisi shuwa makanyarara president vacho vakanyarara kuti zi mahovheti acho arimo muhurumende akanyarara kuti zi. Asi chii nhai veduwee? Izvi zvinoshungurudza. Kana Mwari wekudenga haafari, dzimwe nyika hadzisi kufara nazvo zvinhu zvinoitika izvo, hadzisi kufara nazvo. isusu ana veZimbabwe kusatotaura hedi asi zviri kutirwa zvane kuti ndo vakaita kuti tisungunuke hondo inini yakarwiwa ndiri mwana mudiki asi ndakaona kushungurudzwa kwaita vavamwe vamwe vanhu vakaenda kuhonda havana kudzoka vamwe vakayaremara vamwe vakuhwara nepfungwa vamwe vari kusupika mahovheti yeZimbabwe ndoyega runhunga svosve nemuromo dzimweni rakagara kamushi haiwa hurumende zanupevwa ndopai patinozoti mukomana ngaapinde hake nekuti ane zvido zvevanhu ane zvido zvevanhu ane zvido zvemahovheti ane zvido zvemanesi zvematicha zvemadhokta ane zvido zvemayuthi kuti aende kumabasa saka ngaapinde zvake mukomana
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Jesse Charuma vari muSouth Africa. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chatinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu kana kuti our lives. Nhasi tiri kutarisa tsaona yakaitika kuRushinga kuMashonaland Central uko nhengo sere dzeimwe chechi yechipostori dzakanyura murwizi Mazowe padzaiedza kubhabhatidzana. Tsaona iyi inouya mwedzi mishoma imwe tsaona yakadai yaitika kumapostori ekumasvingo. Vamwe vanoti mapostori ari kuzvidza nzvimbo dzinoera, vamwewo vachiti mweya yemadzinza ndoini kukonzeresa tsaona idzi. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarapi vechivanhu reZinata, sekuru George Kandiero, takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii netsaona dziri kunzi nevamwe dzine chivanhu idzi.
Tinoshushikana vaya mafiro acho akasiyana asi kana dziri nzira dzinoita kuti tinogona kuzvidzivirira kana kuti taigona kusa kuti munhu afe tinoona isusu sesangano tinotora zvese n'anga nemaprofita kwedu kuassociation saka tine dzidziso rakakura ratinopa apa panjodzi dzakaitika idzi kune nzvimbo dzinoyera dziri muno muZimbabwe dzakasiyana siyana dzine maitirwo adzo adzinoitwa kana vanhu vachida kushandisa nzvimbo iyi kunyanya zvinhu zvechivanhu kana zvechiprofita izvozvo uye kune zvinhu zvokuti takupinzana pamabeliefs kana kuti kumakufungiro ekuti takati ukaita zvakati zvinoita zvisingaiti nokuti inini handina kumbobvira ndasambira upenyu hwangu hwese zvonzipinda mumvura umu nekuti iwewe hozi wanamatirwa nanhingi kana kuti unobhilivha nezvakati waakufunga kuti zvinoita hakuna zvinhu zvakadaro saka chinhu chinosuwisa chaizvo ichocho kuti tabva tasvika pachirungu anoti brainwashing yakasvika malevels akadaro ekuti tinosvika taakusiya mhuri taakusiya vana nezvinhu zvisina nebasa zvese zvisina maturo asi kunge tichitarisa futi rimwe divi racho randambotanga kutaura rekuti kune nzvimbo dzinoyera dzekuti tinofanira kungatanga takumbira kuwaridzi wedunhu munzvimbo dzatinenge tiri nokuti munoona kazhinji kacho vanhu vanenge vafamba kubva kwavabva kuti vaende panenge pane mvura ii
tichiona sekuru apa pari kusangana zvinhu zviviri chikristu nechivanhu kune vamwe vanoti havatendi mutsika dzechivanhu zvichizoita kuti vange vachipinda munzvimbo dzamunoti dzinoyera onero yekuti vanenge vazonzi vanyura munzizi idzodzi vanenge vasina kuchena vaine zvechiwanu zvavanenge vakabereka kana kuberekeswa neveukama kana nemadzinza imiwo munoona sei
zvinogona kudaro plus nyaya yehukuru kana tiri mumakereke umu kana imo muzvitendero medu nyaya yehukuru tinogona futi kukandirana mhepo izvo zvinoitika tinogona futi kugadzirisana pachedu kana iwo ungamukama imomo tinoita futi izvozvo kuti pamwe une zvawakaberekeswa ndosezvo manzwa ndataura kuti kuchikiro kune vakuru kune ana mambo vari kunzvimbo iyi unogona kutovhenekwa kuti zvinoita here saka manzwa paya ndati umwe unotorambidzwa kunzi aa hazvina kujeka zvinhu zvenyu zvamunoda kuita izvi
imi sezinata matimune mapostoro anoyashika nhengo dzenyu izvii zvamunovadzidzisawo panyaya dzakafanana idzodzi dzekuremekedza nzvimbo dzinoyera
hazvizvi kuti matorero atinoita vanhu vechipostori ndechekuti kana munhu achiuya kuti akuya kusangano redu tine maexisting structures ariko kudhara kumaprovince kumadistrict kumaseo kumabranches nekuti kuna mukuru wekereke yakati saka tinoda kuziva kuti munhu yabva nechekupi vamwe vacho matamba atitoapi nekuti munoona zvavanozoita izvokuti nhasi wapinda sanganisi mangwana wakuda kutoita mukuru zvinoda kutanga zvavhenekwa izvozvo asi dzidziso tinovapa tine constitution uye tine code of conduct yatinoshandisa ndo yatinongoshandisa futi kune vanorapa pachivanhu zvinhu zvinoitwa nezvisingaitwi kana uchida kuita zvinhu zvakati zvakangofanana nezviwildlife zvekushandisa maanimal but tine murauripo unotaurira kuti mastepes anotorwa ndeakati akati akati kuzviite zvakati
aiwa tinotenda zvikuru sekuru kandiyo rinokuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
aiwa tatendwa nesu
munhau dzemitambo makundano enhabvu ekasola kapremier soccer league emwaka uno asimuka zvine mutsindo nhasi asi mudzinhandare muine vatsigiri vashoma shoma Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Mechambo yasimuka zvine mitsindo kumativi mana ese enyika vamwe vachifara vakunda asi vamwe vachichema vatorerwa mapoints ese matatu chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chasimudza mitambo yacho nemapoints ese matatu mushure mekuzvindikita 10-6-1 mumandava stadium Vengezi Platinum Stars vanaisawo zvibodzwa nekurakasha Blue City 5-0 muBaobab Stadium. Zuva ranhasi ranga riine mitambo mishanu yePSL muBulawayo, Harare, Kariba, Mondorongezi nezvishavane. Asi mashoko atawana kune vanga vari mumitambo iyi anoti mudzinandare umu manga muine vatsigiri vashoma shoma vakawanda vacho vagara kumba nemhaka yekudhura kwemari dzekuripa kunoona mitambo iyi vateveri venhabvu vari kubvisiswa madhora 10 kuona mitambo yePSL mari iyo vanoti yakawandisa muongorori wemutambo wenhabvu vatawanda tafi renyika vanoti mutambo pakati peblack rhinos neislanders munational sports stadium wanga uine vanhu vasingasvike makumi matatu
hakuna kuya vanhu handikanyepe kuzvaikomplaina kuti matikets achari kudhura hakuna kuya vanhu
vanga vari munyamunga stadium pamutambo wecapes united nezpc kariba vanoti vanhu vanga vari munhandare iyi vanga vasingasvike zana izvi munyori mukuru wezimbabwe national soccer supporters association vajoseph mutau vanoti zvakonzereswa nekuramba kwepsl kudzikisa mari yemubhadharo yepagedhe
takataura nepsl tikati mari idzi dzamuruda kuti vanhu vabhadhare dzakawandisa dai madzikisa vakaita nharo vakaoma musoro asi ndinoda kungotenda vatsigiri vedu nekuteerera kuti vasaende kunoona bhora
mumwe wevanga vari mumutambo wecapes united nezpc kariba ndiloid tembwe uyo ari kutarisirwa kutora basa remurairidzi wemakepekepe zvichevera kudzingwa basa kwadarlington dodo iyo makepekepe yaita mangange 00 nezpc kariba mitambo yekutanga kwemwaka iyi yanakidza zvikuru black rhinos ndokutora mapoints ese matatu mushure mekurova highlanders 2-0 chicken inn ndokudamburawo cranbourne bullets 1-0 mitambo yeleague iri kuenderera mberi mangwana paine mitambo mitatu muHarare, Bulawayo neMutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nawo dzedu pa www.feroweshona.com. Ini ndine Jonga kandemire nichiti murare zvakanaka vateereri.